Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri zvita 10, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Chikwata chevanhu vatanhatu chakatumwa neIMF chiri muZimbabwe kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzezveupfumi. Nhasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi pose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chikwata chevanhu vatanhatu vanobva kuInternational Monetary Fund, IMF, chiri munyika kuongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzezveupfumi. Chinangwa chiri chekuona kuti IMF ingabatsirisei Zimbabwe kugadzirisa upfumi hwenyika. Misangano yechikwata ichi iri kutarisirwa kupetwa mangwana. Kunyange hazvo gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti vari kuedza nepose pavanogona kugadzirisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yatonanga kumawere. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano.
IMF haisi kufara nekubatiswa kuri kwamari nehurumende yeZimbabwe. Tingati bazi reMinister of Finance harisi kubata mari zvakaringana nezvinotarisirwa kuti kana riti nyika iende mberi sezvavanga vakawirirana neIMF pakutanga. Tinoda kuti IMF inouya yobatsira nyika sekuti Zimbabwe kuti toda kuti munge muchishandisa mari yamunonga muchiwana musikazoraudziri. Yobva yati futi kureserve bank. Reserve bank inofanira kunge iri independent isikavhiringidzwi neminister of finance semaenzaniso. Yobva yati futi reserve bank haifani kuonekwa ichiita kunge yakuitawa minister of finance ichishandisa mari yayo kubhadhara atingati pachirungu quasi fiscal expenditures. Saka gwaro rakabudiswa neIMF muna September rinotaura mamiriro epfungwa dzeIMF. Vanga vasi kufara nenhau yemutengo kukwira kwaita inflation nekwasi fiscal activities yecentral bank nekuti kuminister of finance manumbers avo mafigures avo haana kumira panzvimbo 1. Saka takaona vanga vasi kufara nazvo chiri chokwadi. Even pari zvino tikatasava vekureserve bank pastatement yavakaishuwa musi wa 28 November vakataura kuti mari dzavo dziri kuvhiringidzwa neminister of finance vachireva kuti minister of finance masubsidy airi kuita nemaexpenditure avari kuita vari kukanganisa mashandiro ebazi rezvemari. Saka tinoona kuti reserve bank havasi kutofara pachizvaro neminister of finance. Saka vaenzi havasi kufarawo zvachose futi. Tikaongorora futi zviri kubuda manewspaper zvataka nevamwe vari kucommittee yezvemari vanisoda kudoma vange vachitaura kuti IMF haisi kufara saizvozvo as well.
Asi pane zviri kuitwawo muzvinafundo Mugano pane zvimwe here zvamuri kuonawo zvinenge zviri kutombogadziriswa neiro bazi rezvemari?
Chiri kubuda hapana munhu wamwe chiri kubuda hapana nechokutaari pana apa taapanguva yekuti taakutodzoka futi kumareverse kumashure kuenda kuus dollar. Vakatipa zimudhola muna June apa nguva yacho isati yakwana zvakafanira nekusima mbeu mvura sitanaya hapana mbeu inomera ipapo. Ndo dambudziko takaita neminister of finance. Zvavanotaura havisizvo zviri paground. I don't know kuti vanonga vachitaurirani. Mitengo iri kukwira mari yevanhu haisi kutenga makwirira kuita mitengo mari haisi kufambidzana nekukwira kwemutengo. Bajeti ravakaita 2019 vanga vakatarisa vachaspenda mari yasvika 8.164 billion asi kutaura pari zvino vaakunospenda 26 billion dollars pagore kureva kuti mari yatemza by 3 more than 3 times. Even Minister of Finance, vasikati wone kuti budget rakuenda kupi.
Tichi tarisawo nyaya yekuti Zimbabwe ikanganwirwe zvikwereti. Munoona zvichifamba here?
Tine zvikwereti nemamwe mabanks akaita na World Bank, Africa Development Bank, ne European Investment Bank. Asi mashoko akataura IMF ndichatondera ndekuti vakati hatikupi mari kusvika musina mabhadhara vamwe. Ichireva kuti hatikupi mari kuti vabhadhara John iye vari Peter. Zvazoreva kuti isusu tinofanira kuchangamuka seZimbabwe kuti chokwadi chaicho tichitaura IMF yangadai ichiti imapedza tokubatsirai. Asi nekuti tine tsika yekuti tatora chikwereti World Bank hatidzoreri, Africa Development Bank hatidzoreri. Saka vanotora advantage iyoyo yeunhu hwedu vada tikupiwa isusu.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare. Nasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu reInternational Human Rights Day, iro rinopembererwa gore roga roga musi wa10 zvita pasi pose. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vanoti hurumende yeZimbabwe inofanirwa kutungamira mukuona kuti kodzero dzevanhu vese dzakachengetedzwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kucherechedzwa kwezuva rekodzero dzevanhu kwakakosha zvikuru nekuti kunoyeuchidza vanhu vese kodzero dzavo, zvakarewo vatungamiri muhurumende kuti vazive kuti vane musenzekete wekusimbisa nekusimudzira kodzero dzevanhu. Tichitarisa nyika yeZimbabwe, tinoona kuti pari zvino chikero chekodzero chakanyanyisa kuderera zvakanyanya, nekuti tinoona kuti kune vanhu vanosvika ivo 7 million vasina chikafu. Kuwane chikafu chakakwana ikodzero yemunhu wese. Zvakarewo muzvipatara hamuna mishonga, hamuna vana chiremba, hamuna vakoti, hamuna vana nyamukuta, hakuna chiri kufamba. Zvese izvi zvinovhiringidza nekutyora kodzero dzevanhu kuutano hwakaringana, hwakazara, hwakakwana. Rimwe dambudziko ratinofanira kuti tirangarire zvikuru sei idambudziko rehuori. Ndiwo chimwe chinhu chakonzera kuti kodzero dzivhiringidzwe, nekuti pane huori vanhu havazowani chikafu chavanofanira kuti vange vachiwana, havazowani zveutano zvavanofanira kuti vange vachiwana, nekuti mari inenge yatorwa muhomwe yenyika ichienda muhomwe dzanangana.
Munenge muri kungoti zvinofanira kunangana nehurumende chete mukucherechedzwa kwezuva iri. Ko veruzhinji mabandiko apa vanotarisirwa kubata pazuva irori?
Ndoda kusimbisatangiro chekutanga, musenzekete wekuzadzisa kodzero uri kuhurumende. Ndo zvinozivikanwa basirese kuti vanhu vane donzvo guru rekuzadzisa kodzero dzevanhu ihurumende, nekuti ndiyo inotungamira. Asiwo vanhuwo zvavo vane mabasa avanofanira kuti vaitiwo mukuzadzisa kodzero, kurerekedzawo kodzero dzevamwe. Izvi tinozviwana kunyanyanyanya mudzimba mukugarisana, uyezve pakutaura kuti kodzero dzangu hadzifani kuti dzidziringidze kodzero dzangana. Zvakarewo kumbiro remutemo reZimbabwe rinotaura patira kuti vanhu vese ngavadzidze vazive kodzero dzavo, kuti padzinovhiringidzwa vagone kutaura kuti aiwa apa pareshwa, nekuti dzimwe nguva kodzero dzinoramba dzichitsikirirwa nekuti vanhu havazivi kuti vane kodzero idzodzo.
Tinoona kuti dingindira regore rino riri kunangana nevechidiki vari kunzi vasumuke vachirwira nyaya dzekodzero, kana kuti Youth Standing Up for Human Rights. Zvii zvamungataura pamusoro pedingindira iri?
Idingindira rakanaka, nekuti vechidiki dzo ruzhinji mukati menyika. Nyika yeZimbabwe yakawandira kune vechidiki. Saka vechidiki vanofanira kuti vachangamuke, vasaramba vachizvimirirwa, vazive kuti nyaya yekodzero dzevanhu haisi nyaya yezvematongerwo enyika, haisi nyaya yezvenyika dzekunze, inyaya yezvekodzero dziri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe.
Asi munoona vechidiki vachipiwa mukana here muZimbabwe panyaya dzekodzero idzi?
Vechidiki havafaniri kumirira kupuwa mukana. Vanopuwa mukana nani? Nekuti vanenge vachitongwa nevamwe vanenge vasingadi kuvapa mukana. Ngavatore mukana. Mukana ngautorwe, kwete kumirira kupuwa kwete. Kodzero hadzipuwi mundiro semadhumbe kana mbambaira. Dzinotobvutwa kunzi ndikodzero dzedu. Hakuna pasi rose kana kuAmerica ukoko kana kupi vanhu vanotorwira kodzero. Vachida kuti vamisikidze kodzero dzavo.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vari parunare muLondon naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiriri weSouth Africa vaSiril Ramaphosa nezuro vakaita musangano nevamiriri vemakereke ari musangano reFellowship of Christian Councils in Southern Africa vachitsvaka nzira yokupedza kushungurudzwa kunoitwa vanhu vasiri zvizvarwa zveSouth Africa munyika iyi. Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, avo vakange vakamirira sangano reFellowship of Christian Councils in Southern Africa, vanoti hurumende yeSouth Africa iri kuda rubatsiro mukuona kuti nyika dziri kuchamhembe kweAfrica dzakaita seZimbabwe dzinogona kugadziriswa here kuti zvizvarwa zvadzo zvisawana chikonzero chekuenda kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika dziri kunze. Tabata Dr. Mtata kuti tinze nezvemusangano uyu.
Musangano uyu vahwande wanga uri musangano wakarongwa ne World Council of Churches. I delegation yanga ichitungamirwa na General Secretary we World Council of Churches kunoita yatinoti ecumenical kana vanoiti ecumenical solidarity visit kana kuti vanoti ecumenical pilgrimage pavanoenda kunyika kuno addressa ma issues avanenge vachiona kuti ma issues of concern. Isaka nyaya huru dzavanga vafambira inyaya yakanetsa ma mwedzi adarika ye xenophobia uye zvenyaya yechipiri inyaya ye iri kunetsa zvikuru ku South Africa ye gender based violence. Vanozotarisa of course kuti zvinoreva chii kuma solutions achona kuti angareva chii also for the region.
Ane zvabuda mumusangano uyu zvamungati taurirawo here?
Chekutanga vahwande yanga iri appreciation ye South African government kushanyigwa nemakereke vachitaridza kuti ukama hwavo nemachurch hunobvira kure kubva mazuva avanga vakatsikiridziwa neapartheid. Chechipiri inyaya imwe yabuda ndeyekuti vari kutsvaga kuti makereke anga vabatsira sei zvikuru kuti vagadzire dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai nevana vadoko uyezve nokugadzirisa dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu vanobva kunze kweSouth Africa dambudziko rexenophobia. Vati vanoshuvira zvikuru kuti vangabatsirana nemakereke kuti madambudziko iwawo apere. Vazoenda mberi zvevachiratidza kukosha kwekushanda pamwe chete kwemakereke kuitira kuti vanhu vagadzikane kunyika dzavari kuti vasaisa pressure kuSouth Africa. Izvozvo vanotarisirawo kuti vangashanda nemakereke kuti vaone kuti zvingaitika sei kuti munyika dzemuno muSouthern Africa mugadzikane zvekuti vanhu vamwe navamwe vanofarira kugara munyika dzavo kuti dunhu rose rigova norugare.
Nyaya yeZimbabwe yambotaurwawo here muhurukuro dzamaita navaRamaphosa?
Inyaya yeZimbabwe yanga ichingopindawo panenge pachitaugwa zvimwe zvezvikonzero zvexenophobia kuti vanhu vanenge vabva kunyika dzavo dzakaita seZimbabwe vamwe vanobva nenyaya yekuti vanenge vane zvinyunyuto vanotiza nhamo nemadambudziko akasiyana siyana. Saka chimwe chezvinhu changa chichitauri rigwamwa nevanhu vanga varipo pamusangano ndechekuti zvingaita sei kuti nyika dzibatsirane muregion kuti kugadzikana kuvepo mukati menyika idzodzo zvichitavo zvakananganawo neZimbabwe kuti zvingaitika sei kuti muve norugare norunyararo nokubudirira munyika idzodzo kuti vanhu vasanzwa vane shungu kana kuti vachimanikidzwa kuti vabude mukati menyika dzavo. Saka ndiyo context ya taugwa nayo nyika ye Zimbabwe, Mr. Wande.
Mutauriri we Fellowship of Christian Councils in Southern Africa, Muhurukuro Netzeswa Makereke ne hurumende ye South Africa, Dr. Kenneth Mutata, vari parunare ku Harare ne Studio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rinoti vashandi makumi mana nevana vemunisipariti yechitungwiza vaendesa munisipariti iyi kumatare edzimhosva vachiti vanoda mari dzavo dzemihoro dzinopfuura mazana manomwe ezviuru zvemadhora dzavanoti havasati vapiwa. NewZimbabwe.com ine mashoko anoti mumiriri weBritain muZimbabwe, amai Melanie Robinson, vanoti Zimbabwe ichiri kure nekudzoka kumusangano weCommonwealth. Chronicle rinoti kanzuru yekuta reBulawayo yamira kutakura marara pamusoro pekushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotikari. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani, mangwanani, vano paStudio 7. Aiwa, tinopa kutenda nechirongwa chamunotipa. Ini ndoda kubvunza vangu vakuru vangu avo va Joseph Chuma. Vanhu kutsigira wabato ravo maringe nemusangano wavo wegoromonzi, vachiti ivo tiri kuenda kuoronga zvinhu zvedu asi kuti pano vanodhonzera kumashure vakanongedza chigunwe chavo kuti MDC inodzosera shure nemacivil servants vanodzosera shure. Ini manjida kungovabvunza vachuma manje kuti imimi vachuma zvamunoti imimi mune vanhu munodiwa nevanhu, vanhu venyu chaivo chaivo ndevapi? Mumbotiudzewo. Kuti tikatarisa masivil servants kuwanda kwakaita, totarisa manesi zvese nemadhokotera, totarisa vadzidzisi, ndo masivil servants kuti zvakare vadzidzisi, totarisa mabhengi, totarisa upi munhu wose anove ari pabasa ari kushanda, munoti imimi ari kuita zvematongerwo enyika. Saka wenyuwo wanhu imimi wamunoti vakavhoterwa nawo ndewapi manje papa? Wachuma, chimbotipindurai. Saka hamuna vanhu zvewachuma kuti vanhu vese voramba rungudi voramba rungokushorai vachikudzoserai shure muchibvuma kudzoserwa shure.
Studio 7 makadii zvenyu vashamarari wedu vanotipa nyuzi dzinotifadza. Ini ndinoitwawo Chuma, ndiri pano paEastern Cape muSouth Africa. Ndine chinhu chiri kundinetsa zvikuru sei. Pana amai vangu vachitaura kusene vachibvunza mubvunzo unotiwo wamunangagwa wangadai wakagadzirwa kuti waite basa rekushoropodzana naChamisa nguva dzese here, kana kuti mutungamiri akagarira kuti ateerere zvido zvevana weZimbabwe uye awaitire zvakanaka sezvinoitwa nevatungamiri vedzimwe nyika dzatinoona. Ipapo pano ndipawo mubvunzo unonditambudzei, zvikuru sei ndakatarisa hangu mukati mepasi rino ratinorarama kuti hapanawo here kana dzingava dzimwe nyika zvadzo mupasi rino ratinorarama dzinobatsira nekuona vanhu vanenge vari kutambudzwa, kana zvirizvo arivo mararamiro anoita vamwe vanhu munyika dzavo dzepasi rino. Varume, pasi rino harisi fair. Hurumende yeZANU PF haisi hurumende inokodzera kunge ichitonga vanhu. Ihurumende inoratidza kuti pasi rino ingadai yakasoiswa pasi pedzehurumende dzinotonga zvechitororo, nekuti haina chino chemunhu chainotedzera. Tatenda zvangu.
Studio 7 munoite basa rakanaka kuzvikuru rokuti panhau dzakanaka dziri balanced, asi ndaiti kuudze izvi, tinombotakura vanhu veZANU PF vatombofamba nawo. ZANU PF haisi kutombofunga zvese zvamuri kufunga izvo. ZANU PF is center powered, masimba ndeisingadi kuti itorerwe zvekuti yanzi izvoiite reformu kuti itorerwe maerekishini. Haitomboiti izvozvo, yatotarisa kuna 2023 kuti towina sei maerekishini iwayo. Zvokuti itai mareformu izvo haasi tomboiti izvozvo, munotongoenda muchingodaro. Havana basa nekuti mafa, zvipatara zvakavharwa, maita manyoka, havana nebasa nazvo. As long they are in power, mari chete pawa ndiyo vari kuda vanhu ivavo.
Makadi, makadi, Pastor Joseph, nyama zangu. Andotaro pane avo zvotohona Mr. Puraito Garepi kuti vari kuapoenda vamunangahwa kuti vatungamirire maelection 2023 kureva here kuti vari kureva kuti zvatiri maomero akaita nyika iyo ivo zvavo kwavari zvakavanakira inangu zvokufunga kwangu ini kutidee zvazvatoigona vamunangahwa vanga vasingafani tomboapoendwa kuti vave president kana pakuzano PF yacho. Zvakatiomere.
Makadi makadi vashamarari veStudio 7, ndinopa kutenda zvikuru nechirongwa chemunotipa. Pazuva rimwe nerimwe tichinzwa zvemamiriro ekunyika yedu yeZimbabwe. Ini mashoko angu andiri kuda kutaura pano ndee murume unonzi Pupuraito Garepu. VaPupuraito Garepi ameno kuti vanowana chii kuzano PF. Kana vachiguta ivo muzano PF ngavagute ivo varege kuti dzurira mumba nendove. Zvimwe zvinhu zvavanotaura zvakafanana nemunhu unondotora honye nebhaketi vachidira mudzimba dzevanhu. Hazvimbofi zvakaita izvozvo.
Ini ndinoda kungotaurawo nenyaya yemapasipoti iri kutaurwa iyi yakaanaunzwa navakazimbe kazimbe vanhu. Shuwa angachaje zvekuti 300 something passport kunyika ipi kana America chaicho haina haikumbobvira yambochaja 300 something passport. South Africa chaiyo normal passport iri kutaurwa zvekunzi 250. Agent passport inenge iri 480 rand. Isusu tochajwa 300 US dollar. Hurumende yedu ichiri kuda zvekuti tigarisane here kana kuti pane zvaakutoitika.
Makadiyo vateereri veStudio 7, nemi vashamarari vose vana mukomatanonoka wande vana Blessing, muri kutaura naDineo ndiri kuno kuJoburg. Ndiri kuda hangu kupindura nhau yataura vaPupuraito Garepi vebato rezano PF vore vechidiki vachitaura izvoni vachiti sevana veZimbabwe tiri kutarisira kuti vamunangagwa sekubata kwavari kuita zvinhu zviri kuna zvakanaka chose. Vane shuwa here vatogare pavo nezvavari kutaura? Zimbabwe yavari chaizvo chaizvo ndezvipi? Vanotinyadzisirei kudaro? Apa vari kusvibisa zita redu vachitudza kuti hanzi vana veZimbabwe zvinhu zvakatinakira. Vana vaZimbabwe zvakamunakira vatogarepi mukarwara murapwepi. Vanorapwepi vakarwara vatogarepa. Vasadaro vakomana. Zvimwe zvinhu taurai muchiona. Taurai muchiona vatogarepi.
Manzwa apfungwa dzevamwe vatereri veStudio 7. Ipfungwa dzavo dzisina chekuita neStudio 7. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsapp namba dzinoti 001 202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Sezvo Krismasi yava padyo, tinokukokai kuti mutitumire mbwadziso dzenyu kuhama neshamwari dzenyu dziri pasi pose. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna weguta reNairobi muKenya varamba mhosva dzeuori dzavari kupomerwa. VaGideon Mbuvi vakamiswa mberi kwedare rinoona nezveuori nemusi wemuvhuro. VaMbuvi ndevebato ravaUhuru Kenyatta iro riri kutonga muKenya. Vanochengetedza miganhu yenyika veUS Customs and Border Protection vanoti vanhu vavari kusunga kumuganhu weMexico neAmerica vachiedza kupinda muAmerica zvisiri pamutemo vave kuramba vachiita vashoma mwedzi wega wega kwemwedzi mitanhatu yapfuura. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chizvarwa cheSouth Africa Josephine Thunzi akatora mukombe weMiss Universe wakaitwa kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica. Zvinove zvakafadza vanhu vazhinji vari kuAfrica kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro penyaya iyi, Mike Hove weStudio 7 abata muzvare Andile Mpofu, uyo akatora mukombe wekuva Miss Zimbabwe USA uyezve Miss Africa Washington State mugore ra2016.
Kana tichitarisa zvakaitwa naZazi, zvinhu zvinotikurudzira isu sevechidiki kuti tizive kuti hapana chisingaitike. Ungave une chishuviro chiri mukati memwoyo wako, ukazvipira, ukashanda nesimba, hapana chausingakwanisi kuita.
Takaona vanhu vazhinji vanobva kunyika dzakasiyana-siyana dzekuAfrica vachipembera zvikurusa, vachiposta padandemutande apo. Seumwe wevechidiki anoruzivo ruzhinji pamusoro pemakwikwi akadai, mungati chinhu chekupembera here ichi, uyezve chii chiri kunyatsofadza vanhu apa panyaya yenatural beauty?
Chekutanga, takakura tichiudzwa kunzi chakanaka kuva munhu wechirungu, chakanaka kuva munhu akadai akadai. Asi iye pakapinda pamutambo weMiss Universe akaenda ari as natural as one can be. Bvudzi rake ranga riri diki, ranga risina kupemiwa. Kwatiri isusu vanhu vanoshuvira kuita zvakadaro, zvinhu zvinotikurudzira chaizvo pakuti nokuti tinenge tichiona kuti aiwa, hakusi kuti wakaiswa makeup yakawanda sei, hakusi kuti bvudzi rako rakareba zvakaita sei, hakusi kuti wakaruka zvakaita sei. Chikuru kuzvidzidzisa papfungwa kuti ukwanise kuti kana nyange paunobvunzwa mubvunzo unge uchikwanisa kudavira neruzivo rwakakura, tisingatarise chete kunaka kwemuviri, kunaka kwechiso. Masaka makaona vanhu vazhinji vachipembera not only South Africa, asi nyangwe Zimbabwe, Malawi, all nyika dzimwe dzakangosiyana-siyana dzekuAfrica, nokuti takakura tichiudzwa kunzi uve munhu akanaka unofanira kunge wakadai, asi nezuro takaona zvakasiyana, saka taipembera mapembero ataita uye atichiri kuita.
Nemaondero enyu kubudira kwakaita muzvare tunzi kumakwikwi aya, mungati zvichachinja yatingati nechirungu definition yekuti ichi ndicho chinonzi chinjakanaka, kana muchiti munhu uyu mukadzi uyu musikana uyu munhu akanaka, ngati kubudira kwake kuchachinja definition yacho hereyo?
Kwatochinja iye kuti akwanise kuti asvike pamutambo wakaita seMiss Universe nepresentation yanga ainayo. It means kuti pane zviri kutoitika, pane zvatotanga kutoitika and zvichatoramba zvichienderera zvichitongoitika. Aita yatiyonoti nechirungu pioneering a different kind of beauty, kuti tizive kuti tione kuti aiwa, on the other side kune zviriko, kune yatinoti setting yourself apart, yatidzidzisa kuti aiwa hakuna kungoda kufanana nemunhu wese, itawo zvako wega, usiyanewo nevamwe.
Muzvare Andile Mpofu akatora mukombe weMiss Zimbabwe USA uyezve Miss Africa Washington State mugore ra2016 ari parunare neStudio 7. Mamvemve kubva kuna Thomas Mapfumo. Padzaimbwa nziyo idzi taimbofunga kuti zvichadari here? Tasvika kwokupedzisira kwechirongwa chedu. Regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Chikwata chevanhu vatanhatu chatumwa neInternational Monetary Fund chiri muZimbabwe kuzoongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzezveupfumi. Nhasi Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika pasi rose mukucherechedza zuva rekodzero dzevanhu. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichoti mosara zvakanaka. Thank you.
Soku isika tisenda baku VOA.